Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu mbudzi 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Matunhu anoti Masvingo, Bulawayo neMashonaland West aita musangano wechimbi chimbi akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato uye vanhu mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa voga mumazuva maviri anotevera. Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wemangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfield washevedzerwa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Vakarwa hondo yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika vorumbidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga segamba risina rusarura, vachiti mushure mekubvuta simba kubva kuna vaMugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti nhengo dzaro dzakasununguka kuenda kumusangano wemangwana kuZimbabwe Grounds mumusha weHighfields washevedzerwa nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti havaoni paine chakaipa kuti vana veZimbabwe vabatane pamusangano uyu sezvo vakarwa hondo vari vanhu vavanoremekedza kuburikidza nemabasa avakaita ekusunungura nyika. Vakarwa hondo ava vanoti musangano wavo mangwana ndeve kupedzisa basa ravanoti rakatangwa nemauto uye kuzivisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti utongo hwavo hwasvika kwamvura yacheka makumbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Kuka kwavari kuita mhuri yeZimbabwe, nokuti ndanzwa sokuti vari kutiwo mwana wese weZimbabwe anoda kuti Zimbabwe ibudirire, zvisina basa kuti ruve bato ripi, asi kana uchingori mwana weZimbabwe, Zimbabwe citizen anoda utongo hwejekerere kuti nyika yake ibudirire, ngaauye kuZimbabwe Grounds. Isu sebato reMDC hatina chatinopokana nacho ipapo. Kana vakatikoka zvokoka kwavanoita ruzhinji rweZimbabwe, tinokurudzira vatsigiri wedu zvekuti ngatiendei nouwandu hwedu, hapana chakashatazve. Handitanzii mhuri yose yeZimbabwe, hazvisiri zvokuti ibato rekuti ZANUPF kana TMDC kana kuti ibato ripi zvaro, hangonzi vana vose veZimbabwe uyai. Saka ini ndinoda kutora mukana unoJonga kuti ngatiendei nouwandu hwedu vaya vane mukana wekuti vaende kuHighfields kuZimbabwe Grounds mangwana. Handei nokuti takokwa tichikokwa nevarwi verusununguko, handioni kuti tingaregerei isu kubvumawo kukokwa kwataitwa navo kuti uyai.
Tinonzwawo vachitaura iwo kuti chinangwa chemusangano wavo ndechekuti vange vachipedzesa basa rakatangwa nemauto, vachienderera mberi vachiti nderekubvisa vaMugabe pachigaro. Mungade here kunge muri pachikwata chakanangana neurongwa ihwo?
Ipapo vanoti netsei pakati nakei, asi futi gozhei zvakare Jonga, nenyaya yekuti isu tine bato redu. Saka takagara tichitaura isu kuti zvinoitika mubato reZANU PF zvokutukana kwavanoita nokunyombana kwavanoita nokutiza nokudzingana kwavanoita kana kudzingana kwavanoita mubato ravo, izvo ndikangoti muchirungu inono ndo yaya tinotika inhouse masquabos ebato reZANU. Zvino isu hatisiri nhengo dzeZANU kuti tidozopindirawo mune daka revanhu vezanu kana kuti maindenera pezavo dona sokuti ah tinenge tapurikita pachinano chatinofanira kunge tichinge tiinacho.
Mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakurudzira Zimbabwe kuti ipinde mugwara idzva apo mauto nemusi wechitatu akachengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale. VaTillerson vakurudzira kuti Zimbabwe idzokere kuutongo hwejekerere kwete hwemauto. Vataura mashoko aya kuvamiriri venyika dzekuAfrica kumuzinda wavo weState Department muWashington DC. Vatiwo zvakakosha kuti bumbiro remutemo richengetedzwe, vakati Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena. VaTillerson vatiwo Zimbabwe ine mukana wekuunza utongo hwakanaka. Vati vanhu vekuZimbabwe vanofanira kuvhotera vatungamiri murunyararo. Vatiwo vakagadzirira kushanda neZimbabwe kuunza utongo hwejekerere.
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe, and they are concerned to, I know each of you, they are concerned to us as well, and we all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe has an opportunity to set itself on a new path, one that must include democratic elections and respect for human rights. Ultimately, the people of Zimbabwe must choose their government. In our conversations today, we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this transition.
Munyora anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vachitaura kumahofisi avo eState Department muWashington DC mumusangano nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti mapato anopikisa anofanirwa kutora mukana wekundengendeka kwesimba remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mushure mekutorerwa kwamasimba nemauto. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti vemapato anopikisa aya vangadai vachitoita hurukuro nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapato anopikisa hafanirwi kuita mubatanidzwa nenhengo dzeZANUPF dzichakunda munyonganyonga iri kuitika mubato iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatinashe muzamindo vanoti vemapato anopikisa vangadai vatotanga nhaurirano nevemauto kuti vashande pamwe chete, sezvo pakakunda mutungamiriri weMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai muna 2008 mauto ndo akavatadzisa kupinda pachigaro. VaMuzamindo vanoti vemapato anopikisa vanofanirwa kutotora mukana wokunetsana mubato reZANUPF kuti vaende kumamisha uko kwavanonetsekana kusvika nguva zhinji nekuda kwevatsigiri veZANUPF.
Tekutanga tichiona kuti dai iye zvino opposition iri kutotora mukana wakadai kuti isenze nevemilitary kuitira kuti kana vakahwina maelections vanokwanisa kubhekwa nemilitary vachibatsirwa, nekuti mukatasa 2008 vatsvangirai vakanga vahwina pachakavatadzisa mauto akaramba kuti vapinde papa muhofisi. Ndochekutanga. Chechipiri zvakare, iye zvino izvi ZANUPF ine mastrongholds ayo ayanga ainayo kumamisha, vangadai vari kutotora mukana uyu kutopinda vachiita mainroads kumamisha vachitaura nevanhu vachivaratidza vachivaonesa kuti onai zviri kuitika muZANUPF. Tisu tega tine alternative yekuti tingakwanise kupinda mukati mehofisi tichitokwanisa kutora nyika.
vamuzamindo vashorowo zvikuru kuwanda kwemubatanidzwo yemapato anopikisa. Vatiwo kana mapato anopikisa akasabatana pamwe chete, SANPF inogona kungokunda kunyange hazvo mubato umu mune nyonga-nyonga.
Hazvina zvazvinobatsira kuita maalliance akawanda nekuti zvinotopa mukana kuti SANPF irambe ichitonga. Maonero andiri kuita ndeyekuti kuwanda kwemaalliance kunoita kuti iyo SANPF isare ine upper hand yokutonga zvakare kana sarudzo dzikaitwa. Iyo ndechangoramba iri pamusoro.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vaostelos Sisiva vanoti mapato anopikisa angadai atora mukana womanyamamire nerongwa remuZANPF ounganidza veruzhinji kuti vanhu vatsvage nzira dzekuona kuti vamugabe vabudiswa pachigaro zvachose. Vasiziva vati kubvisa vamugabe pachigaro kunopa mukana wokuita sarudzo dzejekerere.
Panguva idzodzo dzakadai panoda vanhu kuti vaite my engagement kuti vanyatsotaurirana nema stakeholder akasiyana panyaya iyi. Chikuru sei vanhu vemavuto, vanhu vejudiciary, vanhu vemuparliament nevanhu vakasiyana siyana muZimbabwe, nekuti kunofanira kubuda a national consensus yekuti mugave kana chibuda unobuda nenzira ipi. Zvinosanganisira kuti kuitwe ma engagement neparliament kuti mugave apiwe impeachment zviri pamutemo, nekuti nyaya iyi haisiri nyaya iri domestic kana chitarisa nyaya dzematongero, but also ine international community mukati. Ndo panopinda vana Sadik, ndo panopinda maAfrican Union, United Nations nemamo maorganization.
Asi vasiziva vatiwo kana pakaitwa hurumende yemubatanidzwa, mapato anopikisa anofanirwa kupinda muhurumende iyi senzira yekudzivirira kudeuka kweropa pamwe nekugadzirira sarudzo dzakachena. Nezuro vatsvangire vakakurudzira vamugabe kuti vasiye basa, vakati munyika munofanirwa kuumbwa hurumende inofanobata matomu kudzamara munyika maitwa sarudzo. Nyaya yehurumende yemubatanidzwa ikabudirira, nyanzvi dzezvematongerwo enyika idzi dzinoti sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya dzinogona kusabudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yati yayambira masangano enhau mapfumbamwe anobatsirwa nemari nehurumende yeAmerica kuti achanyoreswa semasangano ekunze senzira yekutsividzawo zvakaitwa neAmerica zvekuda kuti kambani yenhau yeRussia yeRT inoshandira muAmerica inyoreswe sekambani yekunze. Vaive mutungamiri wenyika yeCatalonia vakabviswa pachigaro vaCarles Puigdemont nevamwe vana vanove nhengo dzedare ravo remakurukota vari kutarisirwa kumira mudare muBelgium nhasi kuti vanzwe mhosva dzavari kupomerwa zvichitevera masamanisi akaburitswa neSpain ekuti vasungwe muEurope. Vakarwa hondo yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika varumbidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga segamba risina rusarura, vachiti mushure mekubvuta simba kuna vamugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika, asi vari kuzvisiyira kune vezvematongerwo enyika kuti vaite. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kune dzimwe nyika mauto achizvigadza pachigaro mushure mekubvuta masimba, uto reZimbabwe National Army harina kuita izvi uye rinoti rinoda kugadzirisa zviri kunetsa munyika chete. Mumwe mugari wemuHarare vatawanda Chisiri vaudza Studio 7 kuti izvi zvaitika nekuda kwaGeneral Chiwenga, avo vati vari kutungamira uto iri zvine unyanzvi.
Monina ndaita Chiwenga ndomuna ari munhu ari raiti aratidza kushinga kwake nekuti amirira nyika, uye ndinoona kuti munhu asina makara nokuti dangari munhu ane makara angadai abva atongoita kuye kuti mudhara abve pachigaro iye atore chinhu awani kwari ari kutonga asi aona kuti asiri vanhu vanoita zvepolitics vaipedze nyaya dzavo iye angoradza mudhara kuti kana muchikanganisa kuona mwana wakwanisa kukudzoredzai.
Amai Biula Masauso vatiwo zvakaitwa nemauto zvaratidza kuti General Chiwenga mutungamiriri asina makaro. Sachigaro wesangano revakarwira hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa vatiwo pasi paGeneral Chiwenga uto reZimbabwe National Army raratidza kuti iuto revanhu uye rinoda kuti vanhu vagare zvakanaka munyika mavo.
Mauto eZimbabwe akana zvine kodzero kuti vapindire kuti vakorekite nyaya iyoyo. Havana kuguta masimbaba. Vakati tiri kubvisa mubhavha vane huori nemakororo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaitai madzivaidze vati kunyange hazvo kutambura kwevana veZimbabwe pasi peutongo hwava Mugabe kwakatanga kare, vamwe vaitungamirira uto iri kare havana kuratidza ushingi sehwaratidzwa navachiwenga hwekubvisa vaMugabe pachigaro.
Kuona kwandaita tikatarisa zvanga zvakaita vazvina vashi tikatarisa zvakaita vamujuru tinoona vachiwengo vari munhu anoda kubata mapati ose kuti kuvanhu variko kutungamiriri variko saka vanoda kuti zvinhu zvive like neutral.
General Chiwenga ndiye mukuru wemauto wechitatu kubva pakawana Zimbabwe kuzvitonga muna 1980. Vakatora chinzvimbo ichi kubva kuna General Vitalis zvinavashe avo vainge vasirwa basa iri naGeneral Solomon Mujuru. General Chiwenga vakazvarwa musi wa25 Nyamavhuvhu muna 1956 kuwedza uye vakaenda kuhondo muna 1973. General Chiwenga vakapinda muZimbabwe National Army muna 1980 umo vakakwira nezvigaro kudzamara vasvika pachigaro chavainacho nhasi. Zvichakadai veruzhinji munyika nevarwihondo yerusununguko vachaita gungano guru muHarare rekutsigira basa rakaitwa nemauto rekubvisa vaMugabe pachigaro.
Mugabe ane mukadzi wake vaitendera vachiita mainterface rarize kutuka vamwe vachiti vane vanhu mangwana toda kudatidza kuda mutaridza vanhu vanani. Isu mawo vete ndoda kutaridza kuti ndisine vanhu. Tiri kukumbira vanhu vese vemuZimbabwe zvepata hazvina basa. Uyai musauye makapfeka hembe dzenyu dzei dzemapata.
VaMugabe vari kuramba vakaoma musoro vachiti ndivo vachiri mutungamiriri kunyange hazvo veruzhinji vari kufara kuti vasiye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Mushure mekunge sangano reSADC rati nyaya yeZimbabwe inofanira kukurukurwa nemusangano weSADC wechimbi chimbi, mutungamiri weBotswana vaIan Khama nhasi vaudza vatori venhau veReuters muSouth Africa kuti vaMugabe ngavachibva pachigaro nekuti vagarisa. SADC iri kushorwa nevazhinji pamadande mutande ichinzi haifanira kupindira munyaya yeZimbabwe sezvo yairegera vaMugabe vachishungurudza vanhu kwemakore mazhinji isingapindiri. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College muno muAmerica kuti tinzwe kuti vanofungei neSADC panyaya yeZimbabwe.
Ini ndinoona sekuti hapana chakaipa kana SADC ikapindirawo kuti batsire.
Ko kune avo vanoti masoja nemapurisa vairova vanhu vachiuraya vanhu asi SADC haina kupindira, yoda kuzopindira iko zvino, munoti chinyi?
Vanhu vazhinji vari kuvunza kuti SADC yaivepi muna 2008, and tikadaro tinofanirawo kuvunza kuti military yaivepi muna 2008, mawar vets aivepi muna 2008. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti even veSADC yacho vanogona kungobatsira. Vaitirova havasi vanhu veSADC, ndiwa yamasoja auyazve vanhu avari kupemberera. Saka tinofanira kunzwisisa kuti international bodies anoshanda nemamwe mapato ehurumende yedu. Zvishoma zvavanokwanisa kuita nekuti zvechokwadi nyika nimwe neimwe ine iya yatinoti sovereignty. Saka ndinotsimbidzawo futi kuti vekuSADC vacho vanofanira kuteerera zvokudiwa nemaZimbabweans. Pari zvino maZimbabweans vari kuratidza matauriro avo kuti vari kuti vaMugabe ngavachienda nguva yavo yakwana. Saka kana SADC iri chamwari yedu vanofanirwa kutaura vachisapota zviri kutaurwa nemaZimbabweans. Asi maZimbabweans acho atingakwanise kuafforda kuzviisolata muregion, atikwanise kuafforda izvozvo.
Vanga vari Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongero enyika paAmherst College muAmerica vari parunare natanonoka wande weStudio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashort wave, 15580 kHz pashort wave ne 6080 kHz pashort wave. Munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele, apo tichange tichitefenyura, apo tichange tiri pamhepo. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Udzai hama neshamwari.
Mukuratidza kumira pamwe chete nevanhu veCuba, hurumende yeAmerica yakavhota ichiramba kushora zvirango zvayakatemera Cuba. Nyika dzinoita zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakashora zvirango izvi, asi America neIsrael dzakaramba. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, Amai Nikki Haley, vanoti hurumende yeCuba inoshandisa misangano iyi inoitwa gore rega rega kuongorora nyaya yezvirango izvi, kuri kuvharira kupunza kwavakaita nyika nekusabata vanhu vemuCuba zvakanaka kwavanoramba vachiita. Amai Haley vanopamidzira kuti America icharamba imire nevanhu vemuCuba kusvika hurumende yeko yaregera kutyora kodzero dzevanhu, uye kusvika yaregera kutsigira hurumende dzinoshusha vanhu nokutyora kodzero dzevanhu pasi pose. Vakatizve America haitye kumira yega panyaya dzakadai, nekuti hapana chekukurukura pamusoro pezvinangwa zvavo, nekuti zviri mubumbiro remitemo yavo yenyika uye mugwaro reUnited Nations. Vachitaura muUnited Nations, Amai Haley vakataura kuvanhu vokuCuba vachiti vakaona kuti mushure mehurumende yava Barack Obama yazarura mizinda yekudyidzana, vazhinji muCuba vakange vave netarisiro yekuti America yave kudyidzana neCuba. Vakati vanhu veCuba havasi kuziva kuti hurumende yavo yakabva yawedzera kusunga nokushungurudza vanhu vayo. Vakati hurumende yenyu inorambidza vanhu kutaura pfungwa dzavo kana kuungana murunyararo ichirambidza vatori venhau kutaura dzimwe nyaya, uye ine umbipi ndoga munyaya dzeupfumi. Amai Haley vanosimbisa kuti vanhu veAmerica vanotsigira chido chevanhu vekuCuba chekugara munyika yavo vakasununguka uye vachisarudza vatungamiri vavo sekuda kwavo. Vanoti richauya zuva rokusununguka kwevanhu veCuba, uye vanhu veAmerica vachapemberera navo pazuva iri. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka Wande.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi kunyange hazvo munyika musina kumira zvakanaka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Premier Soccer League inoti mamiriro akaita zvematongerwo enyika haasi kukanganisa mitambo yenhabvu, iyo inoti iri kuenderera mberi semarongero avanga vakaita. Izvi zviri kureva kuti mutambo wanga wakamirirwa neveruzhinji pakati peFC Platinum Nengezi Platinum Stars uchange uriko munhandare Mandava Stadium nemugovera, apo zvichaonekwa kuti Ngezi Platinum ichirimo here muhondo yekurwira mukombe uyu. Kwatsara mitambo miviri, FC Platinum ndiyo iri pamusoro soro pemakundano aya nema points makumi matanhatu nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peDynamo Senengezi, zvichireva izvo kuti madamburo akarohwa kumandava pavo pekutora mukombe uyu papera. Madamburo akarasa mapoints maviri apo vakaita mangange 2-2 neChicken Inn nechitatu. Musi uyo FC Platinum yakaenda pamusoro nekudambura Chorocho Pirates 1-0, zvekuti mumwe muteveri wenhabvu vatatenda makazhu vanoti vachitarisa matambiro akaita kugona kunenge kudada necholocho, FC Platinum inorova ngezi. Pamakore maviri apfuura, FC Platinum yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi iko zvino zviri kuratidza kuti gore rino ringangoveravo semaonero emurayiridzi wavo Norman Mapeza. Asi FC Platinum nengezi dzikaita mangange kana kuti ngezi ikakunda, zvinopa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura ndokunge Dimbare yarova Bantu Rovers sezviri kutarisirwa Mbaba Field Stadium nemugovera zvekare. Asi Chicken Inn iyo ine chapungu mangwana ine mutoro wakaoma pakutora mukombe uyu, sezvo ichifanira kukunda mumitambo yavo miviri yasara kusanganisira uyo uri muLuveve Stadium nechikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Matunha anoti masvingo Ulawayo neMashonaland West aita misangano yechimbi-chimbi akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiye basa voga mumazuva maviri ari kutevera kukundikana kwavo vachamanikidzwa kusiya basa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano waitirwa kutraining center muchinoi nhasi, nhengo dzeboka repamusoro reprovincial coordinating committee kana kuti PCC rakabvumirana kuti vamugabe ngavasiye basa vachiti vari kutadza basa uye vari kuregedza vanhu vachiita hori vasina zvavanovaita. Vasungawo chisungo chekuti mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe vanofanirwa kusiya chigaro chekutungamira madzimai emubato reZANU-PF sezvo vasina hunhu hunokodzera. Mushandi mukuru weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vaChristopher Chikomba ndivo vaverenga chiziviso chekuti musangano wakamira papi nenyaya yavamugabe. Nengo yeparamende yeZimba West vaziyambe ziyambe vabva vasimuka vakati vamugabe vatadza basa nokudaro vanofanirwa kumbomiswa basa mubato. Pfungwa yekuti vamugabe vambomira kutungamira ZANU-PF yabva yatambirwa nenhengo dzose dzanga dzichidarika zana kubva kumatunhu madiki ose. Sachigaro weboka revakange vari varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Muhoni avo varambidza nhengo dzeZANU-PF kuita maslogans vachidoma zita remunhu nekuti vanhu vanopedzisira vonamata munhu mubato. Imwe nhengo yeZANU-PF yapinda musangano wanhasi vatichaona Gwembi vekuhurungwe vanoti chanyanya kurwadza vanhu ndechekuti vamugabe vangavoda kuita mudzimai wavo uye anozivikanwa kuita utsinyi mutevedzeri wenyika. VaGwembi vanoti nyika ino yanga yave kuitwa sekambani yemhuri.
Saka isusu tiri kuti zvinhu zvenhu zvavari kuita zvinhu zvakachiitwa even naGrace Mugabe zvaanoita zvekuharasa vanhu. Mugabe angaida kuti ape chinzvimbo cheupresidendi kune mukadzi wake because izvezvo angaida kuti oita vice president. Aita vice president obva amusiya achienda kune dzimwe nyika obva asara uchiti ava acting president odzoka kuti hai indafunga kuti nditomusiya ari president. Chikuti izvozvo zvedynasty hatisi kuzvida.
Patabvunza kuti sei nhengo dzeZANU-PF dzave kuramba vamugabe nhasi asi vaipururudza masvondo maviri apera apo dzimwe nhengo dzaidzingwa mubato, vaGwembi vati nhengo dzakawanda dzinofarira zvekunyeperwa sezvo vachitya vamugwabe.
Right, hazvina kutitorera nguva yakareba. Musaona vanhu vese vanenge vachirova maslogan vachiti pamberi namugabe vaya, pamberi neZANU-PF, pamberi namugabe, pamberi naGrace, kunyepewa. Ukaona anotorevesa chokwadi chokwadi anenge aine zvaari kudya vachipiwa vachitengwa.
Imwe nhengo
musakangana chirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abalwa impi yenkululeko lamhla baphe uMongameli Mgabe ilanga elilodwa ukuthi achiye isikhundla njalo aphume aphelele elizweni.
Kufuna ukukhanyelele ingani into zonke zimi kuhle khona kunjani. Yikho thina sisithi ungazitheli imanga, ungaziyeka. Ubeziyeka zonke lesi sikhathi ezitshela ukuba lokhu eselamandla. Bekela leli lizwe lisonakala echiya uhlanya lomkakhe nomkhokhela.
UMongameli Robert Mgabe ubonakala okwakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi eziphutshe izifundo ekolijini leZimbabwe Open University. Lamhla kuza Friday silomculi weZimbabwe osehlala kwele South Africa uBothwell Nkomo owazakala ngegama lokuthi bekezela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UMongameli Robert Mgabe ubonakale okwakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi eziphutshe izifundo zazo ekolejini leZimbabwe Open University wenzelwe eHeathcliff selokhu abezomvikela baqala ukumlondoloza esemzini wakhe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi singabakhathazi lesi sehlakalo, siphathisa ukufakaza emhlabeni wonke ukuba akekho ohluthune amandla njengalokho okuchiwoyo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, umnumzana Christopher Mtshwangwa, uchaze isenzo sikaMgabe njengokuziyenga ukuba yonke into emi kahle empilweni yakhe. Esazimhlophe ukuba akunjalo.
He is defying the population, trying to give a semblance of normality when things are not normal.
Weyisa uzulu, kufuna kukhanyeleke ingani into zonke zimi kuhle khona kunjalo. Yikho thina sisithi ungazitheli imanga, ungaziyeka. Ubeziyeka zonke lesi sikhathi ezitshela ukuba lokhu eselamandla. Bekela leli lizwe lisonakala echiya uhlanya lomkakhe nomkhokhela. Lolo hlanya lomfazi lwakhetha iziphukuphuku zabantu ukusebenza lazo okubalisa uhlanya luka professor. Ngakubona mina lomuntu wayelala sikhathi sonke emhlanganweni wecabinet. Ngemva kwalokho ebese sithi izinqumo ziyeza emini zivela ngapi? Umkakhe wabangela udubo ngokwenza uhlanya olungumkakhe labangane bakhe bathathe intambo zobukhokheli. Yikho osekulungisiswa abezomvikela. Siyathaba ngalelo nyathelo eselithethwe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko osanda ukuxotshwa uhulumende nguMgabe, umnumzana Chinga Dube, uthi uZulu makangethuswa ngokubonakala kwakhe emkhosini wokugcotshwa kwezifundi zekolitshini lezowu wokugqiba izifundo.
Akutshoni uto lokho, lokho kutshengisa ukuthi asiyokhulu. Yithi uyakwazi ukuthi asiyokhulu esilungisa izinto kuphela. So laba bathi ikhuba bayibona ikhuba umuntu ephuma ihambe isiyayo ku-graduation. So ndiqinisa ukuthi asiyokhulu. Abanangumbuso nangunamntu uhambile ku-graduation. Wakwabona kule khuba umuntu esuka ahambaye ku-graduation. Kutshengisa ukuthi asiyokhulu silungisa izinto kuphela. Akula khulu. Amasotsha uma kule khuba kufa abantu kudutshulwe ngubani osefile. Akula muntu ofileyo.
Kuthi umgcini sihlalo wenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko eye Children of the War Veterans Association, umnumzana Innocent Mhlanga, uthi ukubonakala kwaMgabe emphakathini wokuqala kungaguquli injongo yabo lekaZulu weZimbabwe yokuba asuke esikhundleni.
Ukuhamba kwakhe asilandaba lakho, but our main weight is njengabasakhulayo njengabantwana bama-war veterans, sithi umdala ga step down ngendlela ukuthi into eziningi kade zisiphambanisekile. Abantu bebengasalandeli i-constitution yelizwe. Sinika for example enika umfazi wakhe ukuthi ebelokhu engwe ophambili ekhuluma ebantwini, etormenta ama-government officials, etormenta even i-military, ama-institutions e-government, etormenta even u-vice president, abantu abayapointwayo ngu-president, ebesexotsha abantu almost everywhere ephathini ehulumende khonoko njengabasakhulayo besakufunda. But into ekhona yikuthi abantu ngabasamfuni ukuthi ebelokhu esesikhundleni, including thina njengabantwana bo-veterans. We are saying step it down.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana labohlangothi lwezobudlelwano lozulu kuhlangothi lwabezomvikela ukuzwa umbono wabo kulolu daba lokuvunyelwa kwamgabe okokuqala selokhu bamgombolozela lemuli yakhe emzini wakhe eBorodel lapho angavunyelwa khona ukuphuma. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Unobhala obona ngobudlelwano phakathi kwelemelika lamazwe omhlaba umnumzana Rex Tillerson uthi ukususwa kukahulumende kamongameli Mugabe embusweni Libutho kupha ilizwe ithuba lokucanda indlela ezakhokhelela embusweni okhululekileyo ohlonipha amalungelo oluntu njalo oqhuba ukhetho olusuthisa wonke umuntu. UTillerson ukhuthaze ibutho ukuthi liphange libuyisele umbuso ezandleni zabezombusazwe. Umnumzana Tillerson wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni yawenze labaphathi ntambo bamazwe yase-Afrika ababona ngobudlelwano phakathi kwamazwe abo lamanye. Kunjalo nje umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama laye uthi uMugabe kumele asuke embusweni ngokuphela kokuphela ngoba isihlalo sakhe singayisiso sobukhosi.
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe and they are concerned to, I know each of you, they are concerned to us as well, and we all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe has an opportunity to set itself on a new path, one that must include democratic elections and respect for human rights. Ultimately, the people of Zimbabwe must choose their government. In our conversations today, we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them through this transition.
Aloke ngunobhala ubona ubudlelwano lemelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson. Kunjalo nje amasocha ahlomileyo yiwo abikwa esebona ngokuhamba kwezimoto emgwaqweni emikhulu yelizwe. Bethi amapholisa acine izolo ukubona ngokuhamba kwezimoto. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhe abebutho leZimbabwe bethethe intambo zokuqondisa okwenzakala elizweni ngolwesithathu emadabukakusa, amapholisa ahle ahlubulwa ngakho konke abazihlomisa ngakho okugoqela labacuphi labasebenza nsitha. Abachayeli bezimota kunye loZulu bathe bajabule okwamagama bethi sekubetha umoya uma uchayela emigwaqweni yelizwe kulandela ukumiswa kwamapholisa ngokubona ngokuchayela kwezimota emigwaqweni. Umnumzana John Dube osuka eGwanda uthe i-roadblock yinye kuphela uma usiya eGwanda ku-Toff Avenue, babuza isithupha kuphela kuye wonke umuntu ohambayo.
Hayi, ama-roadblock iyi-1 kuphela ku-12 lapha yamasosha kuphela. Hayi, khona kusikhulu. I-roadblock ekhona ngeyamasosha ku-12 Avenue kuphela. Hayi, no, bafuni ama-ID kuphela.
Umuntu wonke ohambayo?
Bafika bamisa imoto bafuni i-ID, akula enye into abayifunayo.
Umchayeli ubeke ithemba Ncube uthe akusela amapholisa bazisebenzela kuhle, kodwa uma uphuma kobulawayo yikho lapho okulamasosha ahlomileyo, babuza isithupha kuphela, akulamali abayithatha kubachayeli. ethi uphumule ukuthathelwa imali ngamapolisa ngoba ngolwesithathu kuviki edlule bamthathele isithupha sokuchayela le mali engaba ngamadola angamachumi amabili i-$20 kodwa uyamazi lo mpolisa ebevele esehluphile kobulawayo.
Kulezi nsuku ku-right kakhulu abaseko la masela lade sihluphe emgwaqweni. Siyazisebenzela ukuthi langaliphuma izelo yethona singahlakananga la. Akwaye bakhona siko lamasosha balungisa khona ngapho umgwaqo ukuthi yonke into ibe right. Njalo abafuni abahluphi bantu bazibuzela isithupha kuphela, ngakhipha isithupha sakho uyahlula usihambele. Ya amapolisa ethu lapha wethile banithathela ilayisensi yami bathathela nemali engange-$20 abazange bambhalele le tikiti. Into yakhona isileviki, so angikwazi ukuthi ngizabadinga njani babone njani, kodwa ngabantu embazi namfuna imali yami le-layisensi yami.
Omunye umchayeli uGeorge Nyathi uthe amapholisa ebehlupha efuna imali njalo nje, ethi uma bengekho balenjabulo ngokungabi lamapholisa bafuna inkululeko yabo abangalayo.
These days basisile problem ukuthi too much ukufuna imali lobe kubopha abantu bangona abasayenza umsebenzi wabo, they are after money. So lati ma kungukuthi abakho asiyalisa ukuthi besebenze but abasebenze ngendlela eqondileyo, bengabi after money but abaqondise umsebenzi wabo njengamapholisa. Mina from yesterday ngizwa ngifunga ukuba le njabulo because it's been long singabantu abangathi bahluphika, that we need to change. Since ngazalwayo lokho buswa ngumuntu oyedwa, sifuna omunye umuntu ozasicabangela ezintsha. Mina I failed ukuya esikolo just because ama-parents bebengakhona ukumbhadalela, bengasebenzi. Sifuna i-change, singabulawela i-future just because umuntu oyi-one ongafuna ukuphuma esikhundleni.
Owalwa impi yenkululeko olilunga leZipra Veterans uMnumzana Cetshwayo Sithole uthe amapholisa ebeselobugwelegwele obuphambili ngokufuna ukuhlala behlawulisa ngazo zonke izikhathi, ethi ngemva kokusebenza kwamasosha kungaqhubeka kungendlela amasosha ami ngakhona emigwaqweni ubugwelegwele osebukhona bungaphela.
Thina mina ngokubona kwami njengomuntu lamo waleli lizwe ngikhangele ngakubona ukuthi amasosha bonabo bangabantu abananzelelayo ukuthi umumo nalowo okhona bese kule corruption esabekayo emgwaqweni. For instance, amapholisa yibade behamba bafike bamise imoto bangayisechi but babize umuntu ophethe isikhwama semoto, especially imoto ezithwala abantu, bafike bababhadalisa imali ukuze bedlule. Even lakhona phakathi edorobheni into athi sisenzakale. So i-level ye-corruption enyanyisayo esabekayo. So nxa besithi bona bona bayaklina bemisa la masosha ukuthi bayakhiphe emgwaqweni bademonstrate ukuthi nxa kuthiwa i-roadblock uchiwona, sikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi
iningi labantu lithi amapholisa akhona edolobheni kodwa awahlukuluzi bantu njengakuqala, ikakhulu kubachayeli bezimota ngoba besebelomkhuba wokumisa izimota ingqingaphi ngitsho lakuzibane eziqondisa uhamba kwezimota ama-robots. Ukuchayela phakathi kuka 5th Street lo Leopold Takawira kobulawayo bese kunzima kubachayeli ngoba bese kumele ukhuphe imali kuphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla siqhubeka sikhangela ingxabangxoza eselizweni abantu bemelele ukubona ukuthi iyozalwa nkomoni ngomongameli Robert Mugabe okhuthazwa ukuthiya isikhundla. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla esithi uthethe lelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. Ummeli wele Melika kumanyani wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa abakubutho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC esingenele njalo njengenhlala yenza kudaba lweZimbabwe kulandela ukungahlaliseki kwezombusazwe okusanda qhamuka. Kodwa njengoba intatheli izindaba e-Studio 7 Martin Ngwenya ebika, inhlanganiso le isibonakala njengesitha kunengi kaZulu weZimbabwe.
Be kule nengi elithe kwaqa ema-ofisini e-SADC izolo ngesikhathi ukuxazulula udaba lweZimbabwe lapho ibutho eseliqondisa umumo ngokuhluthuna intambo zombuso labopha ezinye iziphathamandla zikahulumende kodwa lilandula ukuthi lihluthune umbuso. I-SADC kade yazama ukuxazulula ingxaki zeZimbabwe kusukela ngesikhathi sikamongameli Thabo Mbeki weSouth Africa kodwa kungela mpumela esuthisayo. Izizalwane zeZimbabwe zezwa ubuhlungu ngesikhathi siqhinqa isililo ngemva kokhetho lwaludlulo lodlakelo lwamnyaka 2008. Lapho noma nje ibandla le-MDC elibikwa lwanqoba umongameli Robert Mugabe walela esihlalweni. Umbeki wayesithi yena ufuna udaba lweZimbabwe lulungiswe ngenkulumo kaHatshi ngokulwisana owayekubiza ngokuthi yi-quiet diplomacy okwacunula iningi leZimbabwe ngoba befuna i-SADC ikhulume ngelizwi eliqatha njalo licacileyo ngokwenziwa ngumbuso kaMugabe. Ukuphuma kukambeki ngo-2011 esikhundleni akuzange kulethe inguquko umongameli Jacob Zuma layegida ingoma yenkokheli eningi ye-SADC ngaphandle kwamongameli Ian Khama Sirote Khama weBotswana yena ongagudli iguma uma ichothoza okwenziwa ngumgabe. Kuyona le iviki i-SADC iyeqele njalo phakathi kodaba lweZimbabwe ezithola njalo iselihlweni lezwe ngemva kokungahlaliseki kwezombusazwe kulandela ukuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa ngesikhathi isiphathamandla esiphuma emazweni awe-SADC akhangela ezombusazwe ezomvikela kanye lokuthula e-SADC Troika on Politics, Defense and Security zifika eHebron kuyona le iviki zithole umumo womkhathi ungajayelekanga. Iningi lithi alifuni i-SADC eduze lodaba lweZimbabwe kwaze kwavulwa ikhasi enkundleni zebulenjini elithi No to SADC elibone abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 bencindezela amagama abo besekela lowo mkhankaso. Omele inoton edalele parlamente okade eseHebron utshele amalunga e-Troika uthi i-SADC kayifunakali eZimbabwe esithi ilizwe lizazilungisela ingxaki zayo. Kukanti omunye owenhlanganiso ye-Youth Advocacy for Reform and Democracy iYAD umnumzana Dinotenda Mungu laye uthi akumelanga i-SADC isihluphe ngoba vele imizamo yenhlanganiso le kayikaze incede. Ngitsho labanye kwele Botswana abasaboni uncedo lwe-SADC. Kundaba zeZimbabwe intatheli izindaba umnumzana Pako Libana uthi inhlanganiso ye-SADC izahlala ivikela labo abaphuma kumabandla awaletha inkululeko kumazwe ayisaziwa ngokuthi ngama-front line states. Kodwa noma kunjalo umgcinihlalo we-SADC Troika on Politics, Defense and Security unkosikazi Maite Nkowana Mashabane okwele South Africa uthi i-SADC ilokhu iqakathekile ekubanguleni ingxaki zeZimbabwe. Kodwa inengi lithe leyi i-SADC eliyaziyo ngemva kokuba umhlangano weHebron uthi kumele kubanjwe omunye umhlangano kukhulunywe ngodaba lweZimbabwe besithi lokhu akuncedi ngalutho. Okwakhathesi kukhanya i-SADC eyinhlanganiso inengi eZimbabwe elithanda ukuyizonda. NginguMartin Ngwenya owe ndaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempelaviki kulo mdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu le-FC Platinum lelengezi Platinum Stars. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le-FC Platinum lizemukela elengezi Platinum Stars, lona elihlezi kwindawo yesithathu engalaneni enkundleni emandaba. Iqembu le-FC Platinum likhokhela ngemiklomelo emibili njengoba lile miklomelo ngamachuma esithupha lesithupha, kuthi elengezi lile miklomelo ngamachuma esithupha lane, okulinani eliphethwe liqembu le-Dynamos elihlezi kwindawo yesibili. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomen Mabheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe elengezi ukuze libe sesimeni esihle sokuphakamisa isicoco.
Ngomunye wemidlalo emikhulu kithi, sesiphezulu ngemiklomelo emibili okwakathesi, amehle onke sikhangele kithi, okuba yinto engalula. Sokumele sinqobe kumdlalo wethu lengezi ukuthi siphumelele, kutsho ukuthi sokudingeka ukuba sisebenze gadalala.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leBantu Rovers lizadlala leDynamos enkundleni eBarber Fields, njalo iqembu leDimbare lizabe lithiye ukuba izimbamgodi ze-FC Platinum lilengezi ziphazamisane ukuze lona libe sendaweni enhle yokuphakamisa isicoco. Ngesonto kule midlalo emibili enkundleni eluveve, lapho iqembu le-Oman lizemukela khona eleShapane Mine ngehola lakuqala emini, kuthi ngehola lesithathu iqembu leChicken Inn lizadlala leChapungu. Intshantshu zanyakenye, iqembu le-Cape United lizadlala lelebulawayo City enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu le-Ada lizemukela ele-Highlanders ngaseRofaro. Amaqembu alwisa ukugunyulwa kwisigaba saphezulu athi ele-Wange lele-Harare City azadibana ye-Colliery. Iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-ZTC Kariba e-Morris Depot, kuthi ele-Triangle lizadibana lele-Cholocho ngaseGibo. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Woza Woza Friday, lamhlanje kuWoza Friday silomculi weZimbabwe osehlala kwele South Africa uBothwell Nkomo, wazakala ngegama lokuthi Bekezela. Yena wenza izimanga emzansi ngengoma yakhe ethiwa yona Bekezela. Asizweni okuningi kuvela kuEzra Jesus Banda.
Abantu abaningi bamazi ngokuthi nguBhozo, usedume ngokuthi ngubekezela umfana kaNkomo. Idlade lakhe elitsha alibiza igama lokuthi ngubekezela lidlama langabi kulezi nsuku. Abantu bathanda ukuthi bakwazi kahle kahle umfana kaNkomo.
Salibonani bakithi, ibizo ngingubekezela Bothwell Nkomo. Ngazalelwa esibhedlela sasempilo kobulawayo, ngakhulela eGwanda eWilonke. Ngikhuliswa ngugogo lokhulu. Okweminyaka nje emibili nje emithathu ngangize ngangena nje isikolo, ngase ngisiya kobulawayo sengisiyafunda izifundo zami zebanga eliphansi, u-grade 1 to grade 7. Ngaqhubekisela njalo eHlathi Secondary School sengisenza imfundo yesigaba esiphezulu, form 1 to form 4. Ekukhuleni kwami nje kwabekho khona lokho ukuthi ngakhula ngingumuntu nje othanda nje ukuhlabelela ngaso zonke isikhathi.
Nangumqini nangumnyanya siyashadisa namhla, asengamhlophe mama 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 mama, asengamhlophe asengamhlophe mama.
Ukubekezela kuyinto enhle empilweni. Njengoba okhanya ke lesiphiwo sokuhlabela, kwaba nzima yini ukuthi uhlabele useZimbabwe?
Ekukhuleni kwami ke ngase ngiqhubekisela izifundo zami sengisafundela eze arts emaKhosi Performing Arts Academy, lapho into engiqeda khona isimo somnotho ekhaya eZimbabwe singasavumi sesintengantenga. Ngase ngifisa ukuthi ukuze ngiphumelele kungangcono ngiyehlangana nabaculi abafana nabo Ringo ebengikhangelele kubo phezulu eGoli. Ikhukuza kwami ke sengisiza kwele South Africa ke akuzange kube lula ekufikeni kwami ke ngafunda okuningi, ngizama ukuthola indlela nomkhandlo ukuthi ngingene phakathi emculweni. Kodwa ngagcina ngiwutholile ke ekugcineni, ngase ngisenza ingoma ethi Bekezela. Yasiyaduma ke yagcwala nje yabemetheka.
Mosuku khala ngilinde ngiyabuya, Bekezela gilinde ntombi gilinde. Begezelo.
Yona ingoma leyo begezela isimemethekile. Njalo isihluphile. Wena vele ke mfana kaNkomo kukhona yini owakwenza oba nomdlandla ukuthi ube ngumculi?
Njengoba sengishilo ngaphambilini ukuthi bengi-inspire kakhulu ngabaculi base be-Afrojazz ebebedume kakhulu ngapha eMzantsi Afrika, aboJabu Khanyile, uMama Ubusi Mhlongo, uRingo Madlingozi, kunye nje nabanye ekade bekubambe lo mculo-ke abafana nabo babo Oliver Mtukudzi nabo Hugh Masekela. Bengifuna nami ukufika kulelo zinga-ke. Ngibe nenhlanhla ngoba ngisayinwe ikhampani enkulu kakhulu kulo nyaka, ba-celebrator iminyaka emithathu bekule industry, engamashumi amathathu rather bekule industry. Ngikhuluma nge-Ghetto Rough, ibo abangisayinileyo ke. Ngikusame company noVusi Nova noNtando, besinonathi lapho as well. So ngiyajabula kakhulu ukuba ngifike kulelo zinga, ngifike kuleso sigaba.
Malifuni mali nginecebo ma-Afrika.
Ingoma le imali ngizayithumela itholakala kulona lidlala desilitshaya manje. Akukhumbuze phela abalaleli nezandle lakho ukuthi litholakala njani njalo ngaphi bekezele.
Idlala deseliphumile kanye levideo isiphumile. Ividiyo seyikhona ku-YouTube kanye ledlalata likhona ku-YouTube, iTunes, Spotify, Google Play, Deezer. Abantu banga thola ithuba nje lokuthi bangene bathi bekezela. Kanti kuma-social media @bekezela music for Twitter, kanti @bekezela music njalo ku-Instagram, ubekezela ku-Facebook, bekezela Nkomo iligama engilisebenzisayo. Ngiyabonga kakhulu Voice of America ukuthi linginikezelele ithuba elingaka. Isitori sami yisusa leso, udaba lwami yilona nalelo olokubekezela. Ngisemba imigodi, ngizama zonke indlela, ngisebenza ukuba li-waiter ukuze ngize ngifike kulesi sigaba engiso sona. Ngakho-ke imeseji engilayo, umlayezo engilayo, umbiko enguphathele abantu iwona lo ukuthi bekezela. Ngiyabonga kakhulu.
Udla amalangabi umculo kabekezela, uyavutha, uthathisa abaningi, uphekwe kamnandi. Isikhathi bakwethu sendlwe ngumangoye, besiphetheke umfana kaNkomo uBhozo Bothwell Bekezela Nkomo. Asiphumeni kanje ngayobekezela, ngoba kumele empilweni sibekezele kuze kulunge kuphela. Ngithi woza, woza, woza Friday. Bekezela mlaleli, ngimele Studio 7 eLondon, ngingezwa Jesus Bar.
Ngiyabuya taleba, shova malanga kuphela. Ngibona isithandwa sami, isithandwa sami engakugcina kuthanda. Isithandwa sami ngiyakukhumbula, shova malanga kuphela. Boni standwa sami, standwa sami ngakugcina kuthanda. Standwa sami ngiyakukhumbula. Bekezela, ngilinde ntombi yami, ngilinde ngiyabuya taliwa. Bekezela, ngilinde ntombi yami, ngilinde. Shova malanga kuphela, ngibona isithandwa sami, isithandwa sami ngakugcina kuthanda. Isithandwa sami.
Bekezela, ingoma emnandi kuhlelo lwethu Woza Friday olusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Abhalwa impi yenkululeko lamhlanje baphe uMongameli Mgabe ilanga elilodwa ukuthi achiye isikhundla njalo aphume aphelele elizweni. UMongameli Robert Mgabe ubonakale kwakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi. Igama nguChris Gande lilale, sesilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.